Chenigata ora chukutanga chukuti vamuna angagwa ngehurumende yavo yeZanupf. Vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations Charter ndechokuita maintain international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamuna Ngagwa neZimbabwe vangazvitadza here izvi varwanyi?
Ngagwa vanoda kunopinda mudare reSecurity Council remanonpermanent members. Ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumendena kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaiwo vachingoti avhura murumo wovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatiwe CC. Matare chaiwo achiri kuba munhu angobuda musango angobuda mudunhu otozvindinzeketa general political party. Matare avo ndizvezvo ndiyo peace and order here yavanoda kundomendera kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagutsi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rinonyararo. Saka chechishuviro chavamuna Ngagwa zviroto zvavo, asi sekutaura kwaMugabe Mushakabvu, zviroto zviroto.